Ndakafonerwa zvichinzi mapurisa eRiot akabva paSt Mary's Police Station. Vakaenda pamashopping center anonzi Sengeza 2 vachitungamirirwa naofisa in charge weperson mace anonzi Majuru. Vasvika ipapo vakasvika vachiti ivo vari kutsvaka vanhu veMDC vanonzi vakainda vakandodemonstrata kuchitungisa municipality. Zuro vakatanga kusungwa vari vashanu, vaviri vacho ndikavarwira nezuro manheru vakavabudisa sezvo vanga vaona kuti hapana kana nyaya yanga ipo. So vamwe vatatu ndo vakavata mutirongo tazokwanisa kuvabudisa pazuva ranhasi mushure mokunge mapurisa vazoti ngatitaurei neni vangobhadhira masaindi ama$10 enuisance.
Ko vakabvumirei kubhadhara mafaindi?
Kana uchinge wapiwa instruction neclient yako ndozvaunoteredzera. So maclients vangoti chitoki chinorwadza ichi, takarwadziwa madeko zvikuru sezvo muchinowa nokudii, ngatingobhadhirai masaindi acho tibude. Saka vatatu vacho vakwanisa kubuda nhasi, vanoti ivo Julius Maramba Kutongwa naSerio Billiards na nomwe anonzi Bonanza.